Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na udzedu dzanasi chitatu chikunguru 26-2017. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vonyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remutemo bato rezano PF richishandisa uwandu hwenhengo dzaro dziri muparamende. Sangano rinozviti hashtag this constitution, my constitution, roshoropodza zano PF, iyo inoti rinomanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri, zvikuru misangano inenge iine mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti bato ravo harisi kuzopinda mumubatanidzwo wemapato anopikisa, vachiti vane muonero wakasiyana nemapato ari munyika. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa matano ari kutorwa nemapato ari kukurudzira vari kunze kwenyika kuti vavote musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.